Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yakatemera zvirango vanhu vaviri, pamwe nemakambani maviri, vane chekuita nemhirizhonga nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC. Pakati pevakatemerwa zvirango nehofisi iri pasi pebazi rezvemari yeOffice of Foreign Assets Control kana kuti OFAC ndiJames Kabarebe, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muRwanda. Kabarebe ndiye mbambo yekutsigira kuri kuita Rwanda chikwata cheMarch 23 Movement kana kuti M23, icho chakatarwa neAmerica neUnited Nations sechikwata chevapanduki chatora nzvimbo dzakawanda kumabvazuva kweDRC uye chine chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. OFAC yakatemerawo zvirango kuna Lawrence Kanyuka Kingston, nhengo yeM23 neCongo River Alliance ine chigaro chikuru uye iri mutauriri, pamwe chete nemakambani maviri akanyuka anoti Kingston Fresh neKingston Holding. Kubva pakati pazvita, chikwata chiri kutsigirwa neRwanda ichi chawedzera kukura kwenzvimbo dziri pasi pacho mudunhu reDRC, chichitora Goma, guta guru redunhu reNorth Kivu musi wa27 Ndira, neguta guru redunhu reSouth Kivu reBukavu musi wakukadzi 16. Kurwisa pasina kudenhwa uku kwakanganisa kugadzikana kwedunhu reDRC iri nerutsigiro rweRwanda, kwakanganisawo uye kukuvadza, kuuraya nekutamisa zviuru zvevanhuwo zvavo vasina mhaka kubva mumisha yavo, kuurayisa mauto matatu eUnited Nations anochengetedza runyararo nekukuvadzisa mamwe ane chitsama. OFAC yakayambira kuti mhirizhonga iyi inogona kuwedzera ichikura kuve mhirizhonga yedunhu rose. Mutevedzeri wegurukota runoona nezvemari vachiona nezvekudzivirirwa kweugandanga nekufambiswa kwemari zviri kunze kwemutemo waBradley Smith vakati America inoda kuranga vakuru vakuru nevatungamiri vakaita saKabarebe naKanyuka ava vari kubatsira kuti mauto eRwanda neM23 vaite mabasa anokonzera kusagadzikana kwekumabvazuva kweDRC. Zvirango izvi zvinotsinhira kurudziro yekuti Rwanda idzokere kunhaurirano dzinotungamirwa neAngola dzeLuanda Process kuitira kuti pawanikwe nzira dzinopedza kusawirirana kuri kumabvazuva kweDRC. America inokurudzira vatungamiri veRwanda kuti vamire kutsigira kwavo M23 nekuburitsa mauto eRwanda ose kubva muDRC. Mugwaro ravakaburitsa, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika Vatami Bruce vakati vanokurudzira Rwanda kuti iremekedze kuzvitonga kweDRC nenharaunda dzayo. Vakavedzera vachiti vanokurudzirawo hurumende dzeRwanda neDRC kuti dzitorere matanho ava nechekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vakati kuenderera mberi kwemhirizhonga kunodzorera shure budiriro mune zveupfumi nekutadzisa mabhizimusi emuAmerica kudyara mari muRwanda neDRC zvinozokonzera kurasikirwa kwedunhu pamwe chete nezvizvarwa zveAmerica. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.